Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuti musi wechipiri 25 Gugombi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Uhori hwatinonzwa wese ihwohwohwo hunounza zimudhora rinoramba richidonha nokuti zvinenge zvichiratidza kuti ufumi hausi kunyanyo kumanejwa zvakanaka pasina maburi anoita kuti zvimwe zvinhu zvivhinze zvisingafaniri kuvhinza muufumi hwenyika.
Uremu hwedhora reZimbabwe huri kuramba huchidzika, dzimwe nyanzvi dzichiti hurumende haisi kutevedzera mitemo yainodzika iyo mukufambisa zvemari munyika.
Tinonyanyo kurwadza zvikuru kwazvo ndezvokuti murayiridzi wepamusorosoro watingati kuda mukuru wechikoro anotambira mari shomanini yakapetwa 4 times kuti itambirwe nemunhu anenge apinda basa nhasi rokudzidzira kuva muto kana mupurisa.
Varayiridzi vanopemera hurumende mhosva yekubhadhara vashandi vatsva mari inopfuura vagara pamabasa kwemakore mazhinji. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti bhanga guru remunyika reReserve Bank of Zimbabwe harisi kutevedzera mitemo yainodzika iwo mukufambiswa nekubatwa kwemari munyika. Dhora remunyika rinonzi riri kuramba richishaya simba zvekuti vamwe vave kutenga dhora rekuAmerica nemadhora zviuru zviviri emunyika kana kuti $1 to 2000 Zim dollars. Asi pamusika uri pamutemo weReserve Bank of Zimbabwe foreign currency auction range richitengeswa nemadhora chiuru chimwe chete padhora rekuAmerica. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kuratidza kuti inotevedzera mitemo yayo maererano nekutenga kana kutengeswa kwemari yekunze. Vachiti Reserve Bank of Zimbabwe rinofanirwa kuona kuti vanotenga mari yekunze kubva kubhanga vanokurumidza kupiwa mari yavo uye kuti vemabhizimisi vari kutevedzera mitemo yebhanga.
Chiri kuitika ndechokuti kubvira kuReserve Bank neMinistry of Finance zvirongwa zvavanotara kana kuti mamezha avanenge vachiti vaisa mamezha akati kuti ufumi hweZimbabwe hunge huchifambiswa nenzira yakati, exchange rate yokumashopu inge iri pakati nopakati, hazvina uri kuteerera. Zvekare kana vachinge vati izvi ndivo zvinofanira kuitwa, vanenge vasina simba rokuzondoona kuti zvacho zvavati zvinofanira kuitwa zviri kuitwa here. Kana ukaenda mumasupermarkets acho anenge achinzi anenge achifanira kukonveta US dollar neexchange rate yeReserve Bank, vaisa mutemo wacho iwoyo. Masupermarkets iwayo haatevedzeri izvozvo. Masupermarkets iwayo namamwe mabhizinesi akatowanda haana zvaanoitwa.
Vemabhizimisi vanoti zviri kukonzerwa nei izvi?
Chikonzero chandinoyayo kunzwa kuna vamabhizinesi ndechokuti mabhizinesi aya vanenge vachitsvaga US dollar kuti vakwanise kuita zvinhu zvavo zvinoda US dollar, nokuti vanenge vaenda kuauction kweReserve Bank vondosiya mari dzavo ikoko vanzi tokupai mari yakati. Mari iyoyo inobva kuauction yeReserve Bank haivuyi nenguva inoita kuti bhizinesi rikwanise kuimirira painozouya ipapo, pangava mavhiki kana mwedzi bhizinesi rinenge richiita zvipi. Saka zvinozoitika ndezvokuti mabhizinesi vanozoenda kublack market, vaenda kublack market ikoko US dollar rozowandirwa. Zvino kuwandirwa kwarinoita ikoko kunotozoita kuti zvindora ridone nokuti kune kwakudua zvindora rakawanda kuti rikwanise kutenga US dollar kutenga gold saka zvirongwa izvozvo hazvitevedzerwi nenzira imwe yezvinenge zvanzi zvinofanira kuitwa nazvo
asi imimi sokuona kwenyu zviri kukonzwa nei zviri kuitika izvi
kunouori kwatinonzwa wese ihwohwo hunounza zimudhora rinoramba richidonha nokuti zvinenge zvichiratidza kuti ufumi hausi kunyanya kumanejwa zvakanaka pasina maburi anoita kuti zvimwe zvinhu zvivhinze zvisingafaniri kuvhinza muufumi hwenyika
kuti zvigadziriswe izvi chii chinofanira kuitwa profesa
pachikuru chacho ndechokuti hongu mitemo inoburitswa nereserve bank mitemo inobva nokuna ana minister of finance nokuhurumende uko mitemo yakanaka chaizvo chinofanira kuitwa ndechokuti kana mitemo iyo yadzikwa mamezha iwo aiswa ngaachionekwa kuti atevedzerwa here kwete kungoti kwaiswa mutemo wokuti exchange rate inofanira kuita pakadai vanhu voenda kuofisi kwavo vondogara vachifunga ivo kuti vanhu namabhizinesi vachatevedzera izvozvo pasina munhu unenge achienda kunoona kuti zvinoitwa here zvirongwa izvozvo
profesa masocha kuauction yereserve bank of zimbabwe kwakamira sei
kuauction yereserve bank kana vasina mari yokutengesera mabhizinesi ngavasatora mari yava mabhizinesi iwayo vovapromisa vatozokupai mari yenyu yamahwina kuauction motiparini nguva yacho yetoisina mari iyoyo vava bhizinesi vanenge vachimborarama nei saka kuauction uku ndo rimwe dambudziko zvekare zvokuti nohwaisi vamangurudza vaita kuri kushanda kana kuchishanda munhu achinge atenga mari yake ikoko mupei ipapo kana mukasakwanisa kumupa ipapo ndimi muri kumutuma kuenda kublack market kunokwidza US dollar ikoko kunokudzasa Zimbabwe dollar
sarudzo dziri kuuya idzi munoona sekuti dzine chekuita here nekushayiwa simba kuri kuramba kuchiita zim dollar
chaizvo nokuti sarudzo dzenyika dzose pasi rose dzinenge dziri sarudzo dzavatongi venyika vatongi venyika ndo vanonzi malaw maker vanogadzira mitemo yenyika ingava inofambisa zvoupfumi hwenyika saka sarudzo iri kuuya zvekare ichadya mari yakawanda yekuhurumende kugadzikana kwacho pamwe chete nokuti kana sarudzo idzi dzapera mberi kunoenda uku vanhu vanenge vachibatanidzwa sei kuchigadzikana zvakadii kunobata upfumi hwenyika zvekare nokuti nyaya dzepolitics idzi nyaya dzamaelection idzi ndidzo dzinoita kuti vamabhizimusi vavone kuti voisa mari dzavo dzakawanda here muupfumi hwenyika kuita mabhizinesi avo kana kuti vombomira vachiona kuti nyaya dzepolitics dzakamira sei zvokuti maelection apera zviya kwoitwa nharo kwoitwa violence kana kuti maelection asati asvika kwoitwa nharo kwoita violence hazvisapoti upfumi hwenyika izvozvo zvinotodonhedza dhora renyika mari yenyika inodonha kudonha kwemari yenyika kudonha kwoupfumi hwenyika ndo kwamunozoona vanhu vaakutiza vaakuenda kune dzimwe nyika vanenge vachitiza mari inenge isina simba mari inenge isati ichatenga zvekare vanenge vachitiza hurumende inenge isati ichakwanisa kunyanya kushandira vanhu kungava kunyaya dzemari
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti hurumende iri kuedza kuparadzanisa vashandi vayo nekusatevedzera zvakagara zvanyoreranwa pamusoro pemihoro yevashandi vehurumende mutungamiri werimwe resangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe dr takawafira joe vanoti vanopinda basa nhasi kuti vadzidzire kuva masoja kana kuti vave mapurisa vari kutambiriswa mari yakapetwa kana kupfuura mari iri kutambiriswa murayiridzi wepamusorosoro kana kuti mukuru wechikoro dr joe vanoti hurumende iri kubvisa kuvimbana kwanga kuripo pakati payo nevashandi
hongu nhaurirano pakati pehurumende navarayiridzi nerest of the civil service dzakasvika kwamvura yachekamakumbo pasina chouviri chakabuda kusarirwa kwe 100% panzungu dziri kutambirwa na varairidzi uye $50 pa mari allowance 200 kuenda pa 250. Varairidzi nevamwe rest of the civil service vaidawo kuti vabhadharewo mari ye $30 inoendawo ku nezvavanopfeka kauti inonzi clothing allowance asi hapana chakabuda. Zvekare vanhu vaida kuti mari ivandudzwe iswedere padyo neyaitambirwa navarairidzi mugore raOctober 2018 asati apfuura kana kuti US$540, asi zvese izvi hapana chakabuda. Chinonyanyo rwadza zvikuru kwazvo ndezvekuti murairidzi wepamusorosoro watingati kuda mukuru wechikoro anotambira mari shomanini yakapetwa 4 times kuti itambirwe nemunhu anenge apinda basa nhasi rokudzidzira kuva muto kana mupurisa kana edness zvake anotambirisa vakuru vechikoro vatatu nehafu nemari yaanotambira. Saka ameno kuti jambwa raiitwa navarairidzi nevamwe rest of the civil service ndereiro kuti vapiwe mari inoshungurudza inorwadza ikadai, asi vamwe vachipiwa chipavhurire. Hatisi kuti mari yavanotambira yakawandisa, asi tiri kuti hurumende haifani kuti arusarura munyika imwe chete yevanhu vanotenga muzvitoro zvimwe chete vanodya zvinhu zvakafanana, asi wozoona kuti mari inotambirwa nomurairidzi nerest of the civil service ishomanana kana tichikombeya navamwe vashandi vanongobhadharawo nehurumende. Saka zvinhu zvinorwadza zvikuru kwazvo.
Dr. Joe, sevarairidzi munoona sezvinoratidzei izvi?
Zvinongoratidza kuti ijema newala kana vakuru vemuhurumende vachitaura kuti vanoda kugadzirisa maringe needucation muZimbabwe kuti ivandudzwe maECD uyezvewo nekumaprimary nekumasekondary kuti ivandudzwe, zvinongorova jema newala nokuti hapana kuvandudzwa kungaita education system kana mari dzinotambirwa navarairidzi dziri mashangurapata pasina zviripo makumbe enyoka.
Kana muchiti hapana zviripo munorevei, Dr. Joe?
Chinhu chikuru kana chitarisa munhu anenge ari pabasa chinhu chinonzi motivation. Saka kana pasina inonzi pachirungu intrinsic motivation, mari dziri nzungu dzakadai, hapana kugadzirisa education kwatingaita muZimbabwe. Tinoshaya kuti sei hurumende yaita mwoyo wakaoma, mwoyo wakaipa ukadai kuvarairidzi avo vanoita basa rakanaka zvikuru kwazvo rokuvhura vanhu njere. Nokuti chikurukuru munyika yega yega vana vadiki, saka to invest muvana vadiki ivavo ndodano guru rinoitwa munyika. Asi tikuona kuti hapana chidokwa dokwa chokuda kuinvesta mueducation system.
Sesangano revarairidzi munoti kuhurumende?
Tinofunga kuti kana hurumende iri hurumende yavanhu, hurumende ine hanya, inofanira kuinvesta mueducation nokuti ndiwo musimboti weramangwana revana vadiki muZimbabwe kuti vazovawo vatungamiri mune ramangwana, vadzidza mune zvakanaka.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Bazi rezvemari nhasi nezuro rakaparura hwaro hwarichatevedza mukuongorora mashandiro emari yenyika, richiti harisi kufara nekubiwa kwarinoti kuri kuitwa mari yehurumende nemakoronyera anenge achishanda nevamwe vashandi vehurumende. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vaishaura pakuparurwa kweurongo hwekuongorora mashandisirwo emari nemidziyo yehurumende, munyori mubazi rezvemari vaGeorge Guva Matanga vati varikuita uori ava varikutengesera hurumende zvinhu zvisingazouye zvinozopa kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda.
Pane vanhu nyanya zvirikuita basa dzichishanda nevamwe vanhu vanenge varimo mukati zvekuti vanounza mapepa vachiti pane zvinhu zvavatengesera hurumende ivo vasina zvinhu zvavatengesera vobhadharwa mari pasina zvinhu zvinenge zviri kusvika kuhurumende. Taakushanda nevaya vekunzi vanonzi vepurazi tichitarisawo nevanhu vedu veaudit kuti tinge tiri kuona pane zvatiri kutotarisa izvozvi ende tine zvimwe zviripo zvatiri kuramba tichiongorora kuti vese vanga vari kubira hurumende nenzira idzi kuti tinge vari kunge vemutemo vavabate vavasunge but mari yehurumende idzoke kuhurumende nokuti vazhinji vacho vakatora mari pasina chinhu chavanga vaudza kuhurumende. Kana maamumastreet mumugwagwa ndo inenge ichinzi air supply urikuzwa chinzi air kuti uyu ndiwe air supply uyu ndiwe air supply kuti kwouya nemota idzi ndiwe air supply.
Vaguva matanga vati hurumende ichatora matanho akasimba kusunga vose vari kuita izvi vachiti vane masimba ekutengesa midziyo yevanenge vabatwa nemhosva mari yacho yodzoserwa muhomwe yehurumende. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati hurumende haifaniri kuramba ichiita sembwa isina mazino inongohukura isingarume rifa renyika richiparara sezvo nyaya dzeuori nekusashandiswa zvakanaka kwemari mumapazi ehurumende makanzuru pamwe nemumakambani ehurumende dzichigara dzakataurwa nezvadzo makore ese naauditor general asi pasina chinoitwa kugadzirisa nyaya idzi.
Hurumende inofanira kuva shumba ine mazino kana yada kupedza dambudziko iri.
Asi gurukota rezvemari vamutuli ncuve vati hwaro hwavaparura uhu uhwo huri kudaidzwa kuti International Public Sector Accounting Standards Financial Reporting Manual huchaita kuti mapazi ose ehurumende makanzuru pamwe nemakambani ehurumende kana kuti maparastatal asungirwe kuzivisa vabati vehomwe yehurumende mashandisiro avanenge vaita mari pamwe nemidziyo yehurumende. Vancuve vati hwaro hwavaparura uhu uhwo huchasungira mapazi ose ehurumende makanzuru nemakambani ehurumende kuti anyore magwaro anoratidza mashandisiro aanenge aita mari mukupera kwegore rega rega huchaita kuti zvinhu zvijeke pamashandisirwo anoitwa mari nehurumende zvavati zvinoitawo kuti vanoda kukweretesa hurumende mari uye veruzhinji vanobhadhara mitero vave nechivimbo nemabatirwo nemashandisirwo anoitwa mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Chovambo tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pius Mukandi kana kuti Jamba, murume wekuchitungwiza ari kupomerwa mhosva yokuponda nhengo yeCitizens Coalition for Change Mob Blessing Ali gore rakapera. Wanzi nedare redzimhosva arambe akavharirwa kusvika dare reHigh Court rataura zvinofanirwa kuitwa. MuNewsday, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanopomera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mhosva yokusvibisa makereke nekupinda mumakereke vachitsvaga rutsigiro rwesarudzo dzegore rino. VaMnangagwa vari kufamba-famba munyika vachitaura kuvanhu vakaungana mumakereke zvikuru vechipostori avo vakavimbisa kuvavhotera musarudzo dziri kuuya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mwana wamugwadi vaichitaura kuti vari kukambeina nemastendi kupa vanhu magwaro enzvimbo. Dai vanhu vapepuka ipapo because takatodzingwa mastendi wavo, takatodzingiwa pamastendi wavo namakansena vamwe vachitovaka zvirogo zvavo zvenguruve. Saka taraziva kuti zami ndo zvairi kana yakuda mavhoti vanenge vachiedzera magwaro ekugara. Asi kakana mavhoti apfuura haumbowaoni. After 2 years unoona chitouya kansera chito yachitomisa danga rake renguruve ipapo pamunotogara. Ini kana vava kuuya vanokupai kaka 3 days kana 4 days. Saka hazvitivhundusi isusu zvedu vana vechinja veshanduko. Hazvitivhundusi, tinotozviziva toti kana vava kuuya zvemenemene ka vanokupai 3 days oro vhiki chero chero kunze chibva ipapo. Asi apa munenge makapiwa mapepa ekugara, apa vanenge vachida mavhoti enyu. Tinotozviziva toti ndo zvavari kuita. Vanhu vatafadzwa mugwada, hakuzi kutangisa kupa vanhu mastendi nokupa vanhu magwaro. Tinotozviziva.
Imwe mabora ngoma kana marwara munorapwe kunze kwenyika. Isusu tarwara tinorapwe kuri. Musatore mare dzenyika yamukabarwa iripo. Mbuya nehanda vasairwire udoto humoita. Siyanai nazvo zvakashata. Musatore mare yenyika muikusha muirira nevana venyu. Vana venyu munoda maningi avo. Nesuwo vedu vetinobereka tinovadawo. Musadaro. Ziyaiwo tiri vantu. Nyika inovakwa nevene vayo ndokwaka iri kumuri kuita madiamond magoldi zveshe munotora nekuda kuti mune nyembe uroi zvakashaka izvozvo siyanai nazvo zviro zveizvozvo ehe musazviita zvirekerei
chionai zvakutaurwa manjenaa chamuchaumbira wenyu aakuramba aakuti hanzi ccc ndiyo yakaita yakataura nemunhu nemusikana uyu kuti atanishe chimiro chake handiti muri kuona ndo zvagara zvinoitwa muzambia izvozvi zetarapi yacho haichainvestigate yakutongotidza ndezvecc ava vanhu avaka havana kwavanosvika ndo madofu ekupedzisira hapana kana iye hurumende yacho munhu aita saizvizvizvi zera rake iroriya mwana ane 27 years nababa iwo haakuma60 kana vasi akuma70 years shuwa shuwa ungaite zvinhu zvakadaro murume mukuru apo waakudepera kuti hanzi ccc ndiyo yakaita kuti zvidaro
murisei pastudio 7 apo nyaya yesudhani inotonzwisa sei inotonzwisa titi imuafrica muchiri nevarume here kana kuti hamusina vakangogara vana mbeki ndisi kuzivana namutsande havasi kutombotora decision yekuti zvingagadziriswa sei ndoona sekuti zviri kuitika musudhan umu ndo zvichaita muzimbabwe nyararai muchanzonzwa
mangwanani akanaka inini chandiroda kutaura ndechekuti president wamunangagwa vanofanirwa kuita face the nation vombotiudzawo isusu semacitizens kuti zvakafamba seiko padhokumendariri ndo zvinhu zvinganetsa here izvozvo plus inini ndakaona sekunge isusu mazimbabwenzika tiri too soft so washoma wanosimudza musoro shout out to wingi d newamwewo wafana ndakaona ndowamwe wanhu wasiri awo soft wana kaxman kamufana kakaya newamwewo but awo moisa wakavo ei tiri soft wamana tiri soft then tobva tazoita nyaya yawascala nyaya yawascala iyi kai indoda kunyatsoto kana kutopinda mustriti chamu chemu semacitizens timbonyatsoona kuti wachaita sei reaction yavo inenge yakamira sei ya ndo mafungiro angu ndikingston pamutara
makadiko pastudio 7 apo vana mukomati anonoka vana blessing zulu ini ndinoitwa stole ndiri pacape town apo ndoda kungotaura zvangu nemurume uyo anga achitaura kuti vanhu vanotaura nezvekutengwa kwedzimotikari kuti kwanzi vanoda kuti vanhu vafambe sei vachikambira vachitsvaga rutsigiro nyaya haisi kutengwa kwemotikari mhani tinoita mhani kutongwa tichingoudzwa nembavha idzi nemhondi idzi nyaya haisi kutengwa kwedzimotikari nyaya ndedzekuti motikari mari kutenga motikari yabvepi iyo nyika ine nzara nyika haina marodhi haina zvipatara muri kuchema kuti imasankshen asi pakutenga motikari dzekukambenesa masankshen hamutauri pakutenga motikari dzemadzishe masankshen hamutauri pakavhunzwa mubvunzo wekuti mari yacho munoiwanepi hapana kupindurwa nyaya yekutengwa kwemotikari haisi nyaya asi ndechekuti 210 truck dzatengwa panguva zvinhu zvakaoma kudai asi muchichema muchiti masankshen masankshen anowanikwa pane zvimwe zvakakosha asi pakutengwa kwemotikari hapatauri izvozvo hurumende yedu yezanupf yaane mahighest levels ekupenga mahighest levels ekupenga chaivo chaivo zvese zvavari kuita tiri kuzviona asi nguva inokwana zvaakuzopera ngapinde hake mukomana this time hazvikoni
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Direct from Washington, the voice of America.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Guru kota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakazivisa nezuro kuti zvikwata zviviri zviri kurwisana muSudan zveSudanese Armed Forces neRapid Support Forces zvabvuma kumbomira kurwisana kana kuti ceasefire kutanga nguva dza12 o'clock pakati peusiku hwanezuro muvhuro vachiti chibvumirano ichi chichashanda kwemaawa makumi manomwe nemaviri kana kuti 72 hours. Zvichakadaro munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vaburitsawo mashoko ekuti Zimbabwe iri kushushi iri mushishi rokubvisa zvizvarwa zvayo kubva kuSudan vachiti zvizvarwa zvose zveZimbabwe kusanganisira vanoshanda kuembassy vakabviswa muKhartoum vakaendeswa kuPort of Sudan uko kuri kuitwa urongwa hwese hwekuti vadzoswe kumusha. Evans Zininga abata nyanzvi mune zvematogero enyika muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Hapana chandanyasonzwa chino chakati tsarukano chandiri kungonzwa ndechekuti hondo iri kuramba ichienderera mberi and panyimbo chekuti zvinhu zviite nani zvinhu zviri kutoramba zvichitoenda kumawere.
Izvo zvinotora basa rakakura sei kuti nyika dzibatsire zvizvarwa zvadzo zvinenge zviri munyika dzinenge dziri panguva yakambati kana kudai?
Hazvifani kutora nguva yakawanda kana nyika ine zvikwaniso chandikati maresources ekuti igone kubudisa zvizvarwa zvayo kubva munenge muine njodzi.
Nezviri kuitika kumuSudan panguva ino nemakakatano iwaya munoonawo dambudziko iri richikurumbidza rapera here?
Maonero andakaita netsvakurudzo andakaita mazuva apfuura mativi ari kurwisana vese vari kuomesa musoro hapana ari kuda kuti mativi maviri aya awanane ave nemuonero wakafanana. Saka nokuda kwaizvozvo handisi kutarisira kuti dambudziko iri kana magakava riripo mukuSudan ringe richipera nekukurumidza. Ndiri kuona richitora mazuva akati one day risati ragadziriswa uyezve pamusoro pazvo ndiri kuona nekuti chiri kunetsa kudambudziko hapana ari kutya nyaya yekuti pane vari kufa pane upenyu huri kurasika nekuda kudambudziko. Saka tarisiro yekuti tingawane kupera kwedambudziko iri nekukasira.
Masanganowo akaita sana African Union nemamwe anomiririra nyika dzakasiyana siyana muAfrica nenyika yose vane zvavari kuita here zvingabatike kunzi aiwa vari kurwisa vakadai kuti dambudziko riperei?
Handisi kunyatsozviona zviri kuitwa nemasangano kunyanyanyanya ndakatarisana nesangano reAfrican Union.
Avo vangari muzvinafundo Riki Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uremu hwedhora reZimbabwe huri kuramba huchidzika dzimwe nyanzvi dzichiti hurumende haisi kutevedzera mitemo yayakadzika iyo pamusoro pekufambiswa kwemari munyika. Varayiridzi vanopemera hurumende mhosva yokubhadhara vashandi vatsva mari inopfuura vagara pamabasa kwemakore. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEast in the Belle.